chekwata ichi chakaita mangange 0-0 neLesotho mumaseru nezuro ndokubudirira kuenda kumafinari e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN ayo achaitirwa kuCameroon munandira wegore rinouya. Izvi zvasiya maWarriors achitungamira 3-1 kubva mumitambo miviri mushure mekunge Zimbabwe yakakunda 3-1 mutambo wekutanga uyo wakatambirwa muNational Sports Stadium masvondo maviri apfuura. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti chikwata ichi chikwanise kunokwikwidza zvine mutsindo kumafainari evatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Muongori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti Zimbabwe inofarira kuita gadziriro yakasimba kana ichida kunotora mukombe uyu.
Mauriaz yakakwalifaya zvinhu zvinofadza. Iye zvinoizvi vanofanira kusunga dzisimbe nekuti tikatarisa matournaments apfuuraya vanga vachitinyadziso. Saka iye zvinoizvi ngavagadzirire zvakasimba vosunga dzisimbe nekuti iye zvinoizvi toda kuti vambotiragidzwa kuti aiwa Mauriaz chaivo chaivo vavhimi chaivo chaivo.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaObed Njenga vanoti Mauriaz anofanira kupiwa nguva yakareba vari mukamba kana vachida kusvika kumakotafainari emakwikwi aya.
Mauriaz vanofanira kuti muna November kusvika muna January ka vanofanira kupinda mukembu vozonotamba bhora ravo muna January ka kuti zviibude zvive nepunduso kuti vagara vasiri mukembu vanofanira kujairana vachizivana kuti tinotamba sei tinotya sei vachipractisa vese.
Kubvira makundano ayavambwa muna 2009 Zimbabwe haisati yambosvika mumakota fainari. Pese pavaikwikwidza Mauriaz aingobuditswa munharaunda yekutanga. Zvichakadaro mitambo yekasolaga Premier Soccer League yakaenderera mberi kunyange hazvo chikwata chenyika ichi chaive nemutambo. Mitambo yakawanda yaiveko yaive zvikwata zvakatarisana nekubuda mukaso laga Premier Soccer League. Mutambo mukuru uri uyo waive kuhange Colliery pakati peHwange neHarare City. Kunyange hazvo chikwata chake chakarohwa 1-0 mumutambo uyu, murairidzi weHwange Nathan Dube ari kuramba kuti chikwata chake chichaenda kuDivision 1 panopera mitambo yemwaka uno.
Tikangowina 2 or 3 games chete tinenge tatovesepo zvokutoti vanhu vave vachinyararawo kutaura nezvokuti relegation tichiripo.
Mimwe mitambo yaiveko mukupera kwesvondo yakapera seizvi: Herentals 3 Black Rhinos 0 Mushuwani 3 Triangle 1 Tirwan 0 Chapungu 0 Yada 3 Manika Diamonds 3. Zvikwata zvina zviri pasi pasi petafura ndeizvi: Tirwan 29 points, Hwange 28 points, Black Rhinos 28 points, Yada 25 points. Mune imwewo nyaya, mumhanyi wenzendo pfupi akaita mukurumbira mazuva ekare Atro Mandaza ashaika. Mandaza akaita mbiri pasi rese mushure mekumhanya nzendo ye100 meters kwemasekonds asingasvike gumi, asi izvi hazvina kuzomupa yatinoti iyo world record zvichinzi aive abatsirwa nemhepo yaiveko. Vekumhuri yake vanoti vachazivisa nezvekuradzikwa kwake mumazuva anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.